mushangana haona chakabuda ende hurumende yakaratidza kuti inoutsinye pane kuti adrese zvichemo zvavarayiridzi navamwe macivil servants yaitotaura kuti kune vari kubhadharwa nemapato zvematengerwo enyika kuda kupisa mabhazi ehurumende. Saka sekusiyana nekuadhiresa zvichemo zvavarayiridzi kwavakuenda pane kutaura zvisina maturo. Saka zvane zuro hapana chakabuda, zvichiri pa22.5% iyoyo pushin and 18% salary increase. Saka kutuka vashandi, vashandi vakatsamwa zvikuru kwazvo. Naizvozvo ndosaka isu vePTVZ pamwe chete nevezim tatabatana nhasi kuti tidiclare hukama hushamwari hwokuramwa basa. Tasiyana navamwe vaapples council nokuti tikuona kuti apples council kutamba namadhaka pasina mvura. Saka progressive teachers union nezim tanhasi tanyorana chibvumirano chokuramwa mabasa kuti tiratidze hurumende kuti takatsamwa. Zvinhu zvairi kuita zvematamba nematota hatizviexpekti pahurumende inoexpekta kuti vashande vaende kubasa.
Asika Dr. Zhou, hurumende inenge yakazivisa kakare kuti pari zvino haina mari ichazowedzera pakuda muna kubvumbumu.
Izvozvo ndokupenga ikoko. Hatidi manegotiation haiti postdated, anoita backdated. Hatingatauri zvemanegotiation hatazoita kuna April kuti mobvuma 18% ichazoya kuna April. Patinosvika kuna April yacho 18% pane pasina chinhu. Chingwa chiri kuda kukwira, transport iri kuda kukwira, mabasic commodities ari kukwira on a daily basis. Masalari amwe atichando asingakwiri. Izvozvo hazvina patiri kuda kuti tichaoenda kubasa sei iko zvino. Kwete kuzoona muna April. Saka hurumende inofanira kuti iuye ichipa over reasonable